manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 24, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vaviri veMDC vanoti vamakomborero haruzivishi nava Alan Moyo avakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emunyika. Musangano wechitanhatu wekutarisa nyaya dzebudiriro muAfrica patsingakanganiswi zviwanikwa we60th session of the Africa Regional Forum on Sustainable Development unotanga nhasi muVictoria Falls. Commission inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kutarisira kunge yave nemahofisa anoshanda mumatunhu matanhatu emunyika mukupera kwegore rino senzira yekuedza kurerutsa mashandiro ayo. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vaviri vebato rinopikisa reMDC vanoti vamakomborero haruzivishi nava Alan Moyo avo vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira vachida kukonzera mhirizhonga nhasi vadzoka zvakare mudare vakakwanisa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Gweta riri kumirira vaviri ava vaobvei shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vaviri ava vabhadhariswa mari inoita chiuru chemadhora emari yemunyika pamunhu uye vanzi vasakanganisa vafakazi vagare pakero dzavakapa kudare pamwe nekuzviratidza kumapurisa kaviri pasvondo. Vashava vati vaharuzivishe navamoyo vanzi vagodzoka kudare musi wa9 kurume unove mwedzi unouya. Vaviri ava vanonzi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Ngatinzwe vashava vachitsanangura zvafamba mudare.
Ichokwadi takapinda mudare nemusi wemugovera nevarume vaviri ava makomborero haruzivishe naAlan Moyo vechidiki vari mubato rinopikisa reMDC vakasungwa vachinzi ivo vakataridzira pamwe chete nerudhende rwevechidiki muHarare nomusi wa19 kukadzi vaine chinangwa chekukonzeresa mhirizhonga. Zvichakadaro vamuchuchisi vakanga vachiti ivo vaviri ava vafanira kutongwa vachibva kunze, vanofanirwa kutongwa vachibva muchizarira nekuti vakaregedzwa vanonokonzeresa imwe mhirizhonga kana kuti vanogona kushayiswa zvekare kumataredzi mhosva vatiza. Zvinova zvinhu zvatisina kuwirirana nazvo. Tinofara kuti dare redzimhosva nhasi rawirirana nesu, nekudaro dare rabva ravasunungura zvikanzi ngavaende zvaukumba mushure mekunge vabhadhara mari inokwana kuita iye 1000 RTGS. Vakazonzi ivo vagare papero yavakapa zvekare vasawanikwa vachazviringidza kana vafakasi vachazouya kuzotaura nezvenyaya iyi. Ndo zvaitika nhasi kumataredzi mhosva paHarare Criminal Magistrate Court.
Saka vanotarisirwa kudzoka rini kudare zvakare?
Tiri kudzoka musi wa9 kurume iwe mukati negore rino iri.
Ivo vaviri ava vari kuti nemhosva yavari kupomerwa?
Vaviri ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa senyaya isina maturo, nyaya isina umbowo, nokuti kana vhidhiyo racho riri kutaurwa navamuchuchisi kuti vanoonekwa vachipara mhosva, ndakariongororawo ini ndikaonawo zveshuwa kuti hapana mhosva iri kuparwa. Rinongovo vhidhiyo revanhu vari kufamba mugwagwa, vanhu vari kufamba vachiimba vachitaridza kunyuta kwavo zvinova zvisiri kunze kwemutemo. Bumbiro redu renyika ino yeZimbabwe rinozvibvumira.
Vanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeMDC mberi dziri kumatare vaobvei shava vekuZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7. Musangano wechitanhatu wemazuva mana wekutarisa budiriro pasingakanganiswe zviwanikwa muAfrica weAfrican Regional Forum on Sustainable Development watanga nhasi kuVictoria Falls. Gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti nyika dzose dzemuAfrica dzinoita 54 dzine vamiriri pamusangano uyu. VaMavhima vaudza tanonoka wandu weStudio 7 kuti kunyanga hazvo Zimbabwe iri pakaoma iri mberi kwenyika zhinji muAfrica panyaya yekusimudzira zvinangwa zvebudiriro yerudzi urwu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Musangano unokakosha zvikuru waunza Africa yese, all the 54 states dzauya. Pane zvinhu zviviri zvatichaita. Chokutanga ndechekutarisa kuona kuti isu senyika plus the continent tafamba zvakadii panyaya yekuita implement sustainable development goals. You know kuti target yedu i-2030. Saka tinoda kuona kuti padhekedhi irori riri kuuya re-2020 kusvika 2030 chii chatofanira kuita kuti tinete target iyoyo. Saka tataka taita review tozotarisa kuona kuti chatingabatsirana nacho ndechipi. Tichitarisawo dzimwe nyika dziri kugona kuti vari kuzviita sei. Saka tiri mudiscussion iyoyo. One, to review where we are, and secondly, kuti tiite mastrategies kuti tikwanise kumita matarget edu emadevelopment goals yayo.
Chii chamunotarisira kubva kumusangano uyu?
Chaita chiitiko chakanaka nepamusana pekuti Deputy Secretary General veUnited Nations vanonzi Amina Mohammed vakauya zvakare nevamwe mahigh level officials from the United Nations. Chaita kuti paite spotlight on Zimbabwe. So on that 54 African countries, then UN represented level ya Deputy Secretary General. Vakauya, vakasvika pano pa Victoria Falls, vakaenda kuhange National Park, vakanoona basa rakanaka rinoitwa neZimbabwe conservation mukati yedu nekudhila nezvinhu zvakaita sekuti mhuka nevanhu, the conflict tiri kudhila nayo sei. Kuti tiri kudhila sei nenyaya yeclimate change, kushaikwa kwemvura nezvimwe zvakadaro izvo manational park zedu imomo. Ichi chinhu chakanaka zvikuru, chaita spotlight muZimbabwe, chaita kuti even vanhu vaone matourist. Saka zvichaita kuti nyika izikanwe pasi rose. Ndo zvatiri kutarisira izvozvo.
Vanga vari gurukota rinoona nezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare kuVictoria Falls natanonoka wandi weStudio 7. Commission inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kutarisira kunge yave nemahofisa anoshanda mumatunhu matanhatu emunyika mukupera kwegore rino senzira yekuedza kurerutsa mashandiro ayo. Mutoro wedu enauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Mashoko aya ayo atorwa nemumwe wemakomishina uye vari mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission vaJohn Makamure anotevera nyunyuto yabuda muvanhu vauya pamusangano waitwa mamutare wekuziya mashandiro akanaka ekomishini iyi mukuedza kwayo kupedza huori kana kuti wedraft National Anti-Corruption Strategy waitirwa muguta remutare nhasi. Vatakashinga mashaya hanya mumwe wevagari vemamutare vange vari pamusangano wanhasi.
Basa vari kuita vezaki according to mafungiro avo nemaitiro avo, but maresults ndiri kutaura ndakatarisa nemanekaland kunoku hatisi kuona kubva pavakatanga kuita basa vachibata uori huri muno mamutare zvikuru muno manekaland zvikuru takatarisa nenyaya yemadiamonds ekwamarange. Hapana nyaya dzabuda dzinobatika, yet there is clear evidence yecorruption yakaitika kwamarange. Yes, the workshops they are doing vari kuzviratidza vari kuzvizivisa, but havasi kuenda maroro areas ku kunze kunotaura nambuya kana vana vechikoro vari kunze kuti vazive kuti kune chinhu chinonzi zvake.
Mumwe wevanga vari pamusangano wanhasi Farai Matebvu vanoti Zimbabwe Anti Corruption Commission iri kuita basa rayo zvakanaka, asi kuti vanovimba kuti kumangarwa nekuferefetwa kwedzimhosva kuitwe nevakawanda kwete mumaguta makuru chete.
Ndofunga kuti igwara rakanaka zvikuru rekuitwa ne Zimbabwe Anti Corruption Agents. Asi ndotarisira semutapi wenhau secitizen yakazvimirira kuti mapazi ehurumende nemapoka ehurumende varinyanya kuitira misangano yavo yekuunganidza pfungwa dzevanhu mumaguta chete, vasingaendi kumaruwa kunova ndiko kwakazara vanhu, ndiko kuri kuitika uori hwakawanda ukoko.
Asi makamuri vanoti itarisiro yavo kuti panopera gore rino Zimbabwe Anti Corruption Commission inge yave nemamwe mahofisi mumatunhu anoti Mutare, Masvingo uye Marondera, kuwedzera pane mamwe ari muHarare, Bulawayo nekuGweru.
Pari zvino zvakina maofisi matatu muHarare, muGweru nemuBulawayo. Saka zvaki iri kuda kuti ivhure mamwe matatu gore rino kuti aite 6. Saka zvaki inenge yava in 6 regions dzenyika. So vanhu vemuManicaland vanenge vakwanisa kuuya mamutare muno vachiuya kuzotaura nenyaya dzeuori, vachikwanisa kuzonzwa maprograms echi zvecorruption anenge achiitwa nezaki.
Vamakamure vanoti chimwe chechiri kunonotsa kuvepo kwemahofisi aya ndechekushayikwa kwemari yakakwana uye zvishandisiro zvinosanganisira vashandi vakadzidzira mabasa sezvo vachida kubhadharwa zvakaringana nemabasa avo.
Saka tichida kuti vanhu vatichazopinza mumabasa iwayo vave nyanzvi dzinoita kuti mahofisi atiri kuvhura ave anoshanda zvakanaka, kuti chinangwa chatenge tichavhurira mahofisi aya tikwanise kuchikumukidza. Saka pachazopera 5 years dzekomisheni inoyi tikufungidzira kuti zvake inenge yavhura mahofisi maprovinces yese nemadistricts akawande munyika.
Vamakamuri vanoti komisheni yavo iri kugadzirirawo zverengwa zvevanhu vasingaoni zvebreu nevamwe vanoshandisa mutauro wemaoko kana kuti sign language. Musangano wanhasi wapindwa nevemapoka ehurumende akasiyana-siyana uye vemapoka anoshanda akazvimirira akaita seTransparency International Zimbabwe nemamwe. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vanotengesera mumigwagwa panzvimbo yemabhizimusi yeShowgrounds kudombo shava mudunhu reGoromonzi West vanoti vambomira kubhadhara mitero kukanzuro yeGoromonzi dzamara kanzuro iyi yavavakira zvimbuzi, misika yakanaka pamwe nekuvapa mvura panzvimbo dzavanoshandira. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vanhu ava vanoti vave nemakore akawanda vachibhadhara mitero kuGoromonzi Rural District Council asi pasina chinobuda, uye vanoti zvave kuitika panzvimbo iyi zvinogona kukonzera zvirwere zvemanyoka. Mumwe vanotengesa panzvimbo iyi amai Jessica Maodzwa vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana kuti kunyange hazvo vari kubhadhara mutero hapana chavari kuitirwa nekanzuru yavo.
Dambudziko mbera tina zvimbuzi achitorina zvachose chaneta nekuisa chicheme chikukanzuro kuva patene makore mana mashanu adarika kanzura vatina wezvine zvakanga vasati vapa chigaro asangosvika dambudziko riri papi riripo kanzuro chairi kuda kanzuro ngoda mari dzedisi dzemuchero asi kuti chinzwo zvichemo zvedisi kuti nonzi utano hwemunhu chii imvura nechimbuzi kanzuro ina basa nazvizvozvo changu ava akangotora mari dzedisi dzemuchero zvavo zvaita sei zvaita pana pete kubhadhara $45 pamwedzi. Pane vanotengesa tunyama-nyama tumazepi uku vari kubhadhara $10 pasvondo vati mari chairi kuita hapana.
Vamwewo amai vasina kuda kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti havaoni chikonzero chekuramba vachibhadhara mitero nekuti hapana chavari kuwana kubva kukanzuru.
Matambudziko atakatarisana nawo panapa ndeyekuti isusu panapaka sevanhu vanenge vachiteerera tinenge tichitarisawo maservicesiwo ari valid kwatiri zvinoenderanawo nekubhadhirwa kwatinenge tichidini tichiita. Hatina toilet, hatina mvura, mvura hatina mastructures bin dzimwe nguva tinotomboita konde konde kuti titakuri titsvage munhu anotirasira bin panapa kanzuru iripo takutadza kugara panapa saka tinongokumbirawo kungotiwo kanzuru ingotionawo sevanhuwo
sachigaro wesangano regoromonzi vendors association vatichaona mazhambe vaudzawo studio 7 kuti zvari kuitwa nevanhu pashowgrounds zvinonzwisisika sezvo zvichemo zvavo zvave nemakore zvisina kugadziriswa
vazhinji vavakutobhoikota kutobhadhara but isusu tichitaura necouncil kuti ngatimbo isusu seexecutive tichitaura necouncil kuti vanhu vasati varamba kubhadhara ivo ngavatigadzirire zvichemo zvedu zvigadzirise asi vazhinji vakatoramba kudhara kuti isu hatigoni kuramanikidza kuti rambai muchibhadhara rambai muchibhadhara since nyaya yaane nguva ichita se ichitaurwa nezvayo yarebesa
pane vanhu vanodarika churu vanotengesera mumigwagwa pashowgrounds kudomboshava uye vakatomboita mudeme mudeme wekutenga zvidhinha nesamende kuti vavakise zvimbuzi asi havana kuwana rutsigiro kubva kukanzuru
takamutaura necouncil through the councillor vakatitaura ivo kuti tikausvika pakuinana kuva takufanotengawo mabags esment ivo vachiunza zvidhinha nezvimwewo tikatenga semavhenda sakontributa mari yedu tikatenga 10 bags dzesment dzitoripo izvezvizvo but up to now lobbying navo tichitaura navo havana na chavati vagadzirisa
kanzura weward 4 mugoromonzi rural district council avo vanomirira nzvimbo iyi vatapiwa murima vaudza studio 7 kuti kanzuro yavo yakaita chisungo kare chekuti zvinhu zvigadziriswe pashowgrounds uye havachaziva kuti chii chiri kutadzisa basa kufambira mberi
takaita resolution kucommittee yedu yefinance kuti wadiri kubvisa mari yakawanda stiriki ndo richambotanga kudi kuprioritizewa kuti vadzoserewo kuvanhu kwanenge kuchibviswa but so far ndofunga tane 9 months takaita resolution iyoyo hakuna chati chauya chiri kubva kucouncil kuti chibatsiridze ward 4 ward 4 tichitarisa ndo ndingangoti bread basket yegoromonzi yese as a whole ine 25 mawards mari zhinji inobva pano pachirodzero pashowground ndo panobva mari yese inoshanda kucouncil
vamurima vanoveo nhengo yekomiti inoona nezvemari mugoromonzi rural district council vati pashowgrounds ndipo panobva mari yemitero yakawanda kukanzuru kudarika nzvimbo dzese mugoromonzi uye zvakakosha kuti kanzuru iitire vanhu zvavanoda kuti vasaregei kubhadhara mitero vavimbisa kuti vachagara pasi nevakuru vakuru mukanzuru yavo kuti matambudziko akatarisana nevanhu vepashowgrounds agadziriswe ndakamirira studio 7 kudomboshava ndini Godwin Mangudla
yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zviuru zvevanhu zvapinda mumigwagwa yeCasablanca guta guru remorocco zvichiratidzira zvichida kuti nyaya dzemagariro pamwe nekodzero dzevanhu zvigadziriswe mutungamiri weamerica vadonald trump nhasi vati america ichasaina chibvumirano chekutengesa zvikopokopo zvinokosha mabhiriyoni matatu emadhora nezvimwe zvehondo kumauto eindia uko vari kushanya kukanganiswa kweupfumi nekuda kwechirwere checoronavhairasi kwadonhedza mitengo yemisika pamwe nemafuta pasi rose apo chirwere ichi chamanikidza China kumbosendeka dare rayo uye kutyisa vanhu pasi rose kuti chingangopararira zvakare zvinorwadza kana kushungurudza mhuri ikashayiwa mbereko nekuti pachivanhu ndiyo nzira chete inoita kuti mudzi wedzinza uenderere mberi kubudikidza nevana vanenge vachiberekwa kana kuzvarwa asi nekuda kweruzivo rwechizvino zvino dambudziko iri rinonzi rave kugadzirisika kunyange hazvowo kunyangwe nemuzimbabwe mose kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera
mumwe mudzimai akasangana nedambudziko rekutadza kuita mbereko amai senzia mapunga vanoti kana usina mwana hama nevanhu vemunharaunda vanokuona semunhu asina basa kana chiremerera
soko rehungo mwari nopuwa mabasa ouhiti saka izvozvo zvaindirwa nyange vana vehama dzangunoa kuti nekuti havana saka vachitibata soko vatofunga unoendesa mwana kuchikoro kuendesa kumacosis kuti vawane zvekudya uchimanya usina kana murume kusvika mwaona zoti nai imi makagara pana mama vanakabva asina ziso here vanakabva asi vasina gumbo here kana vasirai. Saka izvozvo zvose zvinoitwa because ndingo sina mwana.
Asi matambudziko akadai anenge ave kupera kune vamwe munyika sezvo munyika makaparurwa klinika inobatsira vanonetseka mberi kupa Melbourne Maternity and IVF Clinic iri mumusha weBelvedere. Izvi zviri kuitwa kuburukidza nechirongwa chokuchika vana chinonzi in vitro fertilization kana kuti IVF. Kliniki iyi inoti IVF yakapa kuti vanhu kadzi makumi matanhatu nevashanu avo vakange vane makore akawanda vachishaya mbereko vakwanise kutakura pamuviri. Nyanzvi munyaya dzekuchika vana nenzira yeIVF Dr. Tinovimba Mhlanga vanoti hapana munhu asingakwanisi kuita mwana nokuti pane nzira dzinogona kushandiswa kugadzirisa dambudziko iri.
Kudhara patai define nyaya yesafertility taiitara tichiti infertility. Infertility is like watoti munhu achakwanisi kutoita mwana. Self-fertility, you are just saying chance yokuti munhu aite mwana yakati dererei, but munhu wese ane chance yokuita mwana.
Dr. Mhlanga vanotsanangura zvavanoita kana vachiuchika vana nenzira yeIVF iyo yakaparwa munyika makore maviri apfuura.
Mazai emukadzi nehwemunhurume zvinotorwa zvogadzira mwana kunze. Mwana wacho yendo anozodzoswa muchibereko chamai kuti azozvarwa pamberi apo. Ndiyo yatinoti IVF.
Dr. Mhlanga vakaendera mberi vachiti munhu wese kusanganisira vanorarama neutachwana weHIV vanokwanisawo kupinda mune chimwe chikamu chekuchika vana chinonzi intrauterine insemination kana kuti IUI votobereka vana vasina utachwana uhu.
Titoriwo nevamwe vokuti baba vanenge vane HIV mai vanenge vasina, vatinogona kubatsirawo nechirongwa chedu chatitoti intrauterine insemination. Totora hurume hwababa tougeza tichiuprocesa kubvisa chirwere cheHIV tobva tainseminata kuna mai. Mai vosvika pakuzvara mwana asina HIV, ivo vasina kubatsirawo chirwere cheHIV.
Studio 7 yakataura nevagari vemunharaunda yeHarare vhiki rapera avo vanoti kushaya mbereko idambudziko guru iro raparadza michato, zvokuti kunyange hazvo mhuri idzi dzine ruzivo rwezvekuuchikwa kwevana nenzira yeIVF vazhinji vacho havakwanisi kupinda muchirongwa ichi nokuti chinodhura. Dr. Mhlanga vanotenda kuti chirongwa cheIVF chinodhura zvakanyanyisa zvokuti panodiwa zviuru zvakati kuti zvemadhora ekuAmerica.
Chinodhura paIVF inhau yekuti madrugs atoshandisa anotidhurewo zvakare nezvinhu zvatoshandisa mulab. So when you are looking at IVF, you are looking at almost 3,000, and then when you are looking at IUI, you are looking under $400.
Dr. Mhlanga vanoti vakasundwa kutangisa chirongwa chemakiriniki okuuchika vana mushure mekunge vaona kuti mbereko munyika raiva rashungurudza mhuri dzakawandisa.
Dambudziko rembereko rawanda muZimbabwe and masolutions anga asipo kune munhu asina mbereko. Makiriniki eIVF muZimbabwe aripo maviri, pane iri muHarare neiri kuBulawayo. Pane dzimwe dzatiri kuda kuti tikwanise kubatsira dziri kuda kugadzirwa kuti dzikwanise kuzobatsirawo avo vasina mari, but izvo zvichiri muzvirongwa.
Nyanzvi munyaya dzezvembereko uye vachishanda mubazi rezveutano Dr. Robert Madzima vakatsinzira zvakataurwa naDr. Mhlanga vachiti kushaya mbereko muZimba rave dambudziko guru riri kusangana nevanhu vakawanda munyika. Dr. Madzima vanoti bazi ravo harina chirongwa chekuongorora vanhu kuti vanokwanisa here kuita mbereko muzvipatara zvaro, izvo zvinoita kuti pasave nezvinyorwa zvinoratidza kuti vanhu vangani vane dambudziko irori, sezvo donzvo rebazi reutano raiva rakanyanya kunangana nechirongwa chekuronga mhuri chete. Vanotiwo havasi vakadzi chete vanotadza kuita mbereko, asi kuti varume vanokwanisawo kuita dambudziko iri zvakanyanya, asi vazhinji vavo havadi kubuda pachena vachipomera madzimai mhosva yekusaita mbereko. Asi imwe ongororo yakaitwa neKarolinska Institute kuSweden inoratidza kuti pane mukana wakakura wekuti vana vanoberekwa neIVF vanogona kufa vasati vasvika gore zvichienzaniswa nevanozvarwa nenzira kwadzo. Amira Studio 7 kuBelvedere muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Iye zvino tombonzwa zviri kubva kusocial media tiina Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
pachirongwa chedu chedetstok chatinokupa kurai nemusi wechipiri china nechishanu pafacebook page yedu yevoa shona nasi tanga tiri kutarisa dambudziko remafuta ekufambisa gugumbe chikomba anyora iye pafacebook page yedu achiti pakwekwe mafuta emota ari kunetsa mafuta anosvika nemagonyeti pava nemutsetse nechekare zvakaoma hazviiti kuti patotal vhiki ripere pasina mutsetse yemota
inini zvayangu ndenzi prizasanga chese ndinogara ndinoti apa genesis tio inouya painouya inouya yakapera panogona kungotsva kuya 30,000 liters but pane munhu anogona kuta 3 days ava ari pakue tio yogoya kana 3 times achiishaya vamwe vaio ndipanoitika kuti uvori kana kauya kuvaaa vachishaya inogona kuti utadza kutouya zvatosi inogona kuta kana 3 isina kuuya vanhu vakangomira pamacue inogona kuuyawo 3 dzakatera nekuuya but t macue haasi kana kuera
saka poitwa sei semaonero enyu
maonero angu inini ka zvimwe zvacho zvinokonzeresa ndezvekuti vanokuti kuso hatishandisi mari yekunze yekuamerica like maheo but ukazvitarisa vanotengesera vamwe vanhu then shuo yobva yaenda pablack market yaakutengesa muyero sandinongoona kunge taiva kana kuri kumusoroko kana kumaministao vanoita nezveenergy vacho vakwanisa kungopawo esetain percentage yekuti vanhu vanoita zvemafuo vangoshandisa zvavo mari yekunze
inini ndeekutatiwa chirungu zviri kuno kwamutare haazvina hazvina mumira zvakanaka ba pachokwadi chaepoka hazvina mumira zvakanaka vachinzi vedu tinenge vanotenga facebook mozambique ngatotarisa muno mamutare tatiune almost 3 or 4 days kutina kana fuel mutaoni reti
vari kubvumidza here kuti vanhu vatenge nemari yekunze uyezvo zvakamira sei
izvo ndezvisingatobvumidzi zvachose hapana patinengeetinoo
inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari iro rinonzi riri kutowedzera kunyange hazvo pave nemamwe magaraji ave kutengesa mafuta nemari yekuamerica kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose.
No fura paniri moto ino pisa muviri moto una paisa madiri moto yeah moto wonde si andiri momo choto uchikuchipira wako moto wonde pisa inini ne moto yeah yeah wonde pinda malefo ukachana matengo gafana anga fikita baby itutiri marebo situngita makendo the love you do it something day Pinda my level, do cut in my tables up and I think it's a baby. It's a city my level, so to get my candles, I love you, I do eat the same day. Why are you? You make me why are you? Oh baby, why are you? Tonight, why are you? Dinner, why are you?
Love you, do it, that's in there. It's in the middle of the world, but
Koka manzi waya waya kubva kuna Sindi Munyave tabatasuka kumagume chirongwa chedu sezvongo yedu yapera rakaita mbotarisa musere naudzanase vechidiki vaviri veMDC vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso musangano wechitanhatu wekutarisa nyaya dzebudiriro muAfrica pasingakanganiswi zviwanikwa we6th session of the African Regional Forum on Sustainable Development watanga nasi muVictoria Falls. Tamba tashuka kumagume chirongwa chedu, iwe inesu zvakare mangwana, anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.